nekuda kwekushaikwa kwemvura yemupombi nguva zhinji vagari vemunzvimbo dzakaita seglenora nebudiriro vari kushandisa mvura yemutsime asi mutauriri wekanzuru vamichael chideme vanoti ongororo yavakaita kumusha webudiriro neglenora yakaratidza kuti migodhi mizhinji neutachiona unokonzera zvirwere zvemanyoka zvakadai setyphoid nemudumbu
tiri kupa yambiro kuvagari vemuharare vaya vanochera matsime nemigodhi padzimba dzavo kuti vasashandise mvura iri mumatsime iwayo kunwa kana kunwa nokuti mvura iyi pamatesti atakaita tiri kuwana iine bhakteria inokonzera zvirwere surveillance yatakaita takaitira kubudiriro nekuglenora tikawana migodhi mizhinji iine utachiwana uhu saka kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti mvura iyi mungashandisei kudira mutoireti kuwacha asi pakubika ropa kunwa musaishandise inokonzereserai zvirwere
vachideme vati migodhi mizhinji iri kushandiswa kunzvimbo idzi haina kudzika izvo zvinoita kuti mvura inoshandiswa iyi isangane nemvura dzetsvina dzemasuweji vachideme vati kanzuro iri kuwanisa nzvimbo idzi mvura nguva dzese
mvura kunzvimbo dzatiri kutaura dzi kumawestern suburbs mvura inoindako mazuva ese 24/7 kunenge kuine mvura saka vagara vanenge vaine mvura yekanzuro zvirwere zvatiri kutaura izvi zvetaona mune mabhakteria anokonzera zvirwere zvakangoti wandei wandei mazuva ano munoziva kuti mune zvirwere zvemudumbu zvemanyoka zvetyphoid zvatoita kuti vanhu vagare vadzivirira zvirwere izvozvo zvisazovabata kubudikidza nekushandisa mvura iyoyi yemigodhi unodaira kuti migodhi imwe haina kumbodzika saka mvura inosangana nemasuwa munzvimbo dzezvigara vanhu kusuwa ikaputika ikaererawo kamugodhi kadiki diki ka 1 meter ka 2 meters zvinodhivana mukati imomo saka tiri kuti musaishandisa
mukuru wecommunity water alliance vahardlife mudzingwa vashora kanzuru vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru ndokuri kukonzera kuti vagari vachere migodhi padzimba vamudzingwa vatiwo dzimwe nzvimbo hadzisi kuwana mvura nguva dzese
kana vagari vakuenda kunochera mvura kumatsime zvinoreva kuti mvura haisi kutowanikwa saka havangapi chikonzero chekuti vanhu ngavasanochera mvura kumatsime ngavatore patepi nekuti iri kuwanikwa ivo vanhu vachitoenda kumatsime zvazviri kutongoreva kana vanhu vaenda kutsime kumvura isina kuchena zviri kuratidza kuti mvura patepi haisi kuwanika
vagari vazhinji muguta reHarare havawani mvura yekanzuru nguva dzese izvo zvoita kuti misha inogara vazhinji vanhu vachere migodhi kunyange hazvo zvisingabvumirwi nemitemo yekanzuru vagari vanotiwo kunyange mvura yacho yekanzuru ine tsvina zvakanyanya vakati vanotyirawo utano hwavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.